Vashitora pamusangano wePDP inotungamirwa naamai Lucia Mativenga weGeneral Council wabatanidzwa neExtraordinary Congress yebato iri mubulawa nhasi, amai Mujuru vati zvakakosha kuti vatungamiri mune zvematongerwo enyika vave vanoshandira vanhu, kwete kushandisa zvinzvimbo zvavanenge vawana kuti vazvipfumise. Amai Mujuru, avo vanga vari munyarikani pachiitiko ichi, vati utongi hwebato reZANU-PF hwaunza matambudziko akawanda munyika, kusanganisira kusafamba zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveutano, uko vati ndiko kuri kukonzera kuramwa mabasa kwaana mukoti vachiti vanhu munyika. Vanofanirwa kusarudza utungamiri hwemapato matsva ayo vati achakwanisa kuburitsa nyika mumatambudziko airi.
We are seven. The one vanasiya kumalopeten. The one vanasiya kumamisha. So zvatiri kuda pano kuenda kunoshanda taziva hau yabeing short cand by the ZANU-PF government. It's not individuals that we want to remove, it's the system. So I know tiri kumusha, but it's fanira kutarudza leadership. It must be chosen in peace, because tiri kuda kuti yevaenda vakenda aende kunomiririra munhu wese.
Pamusangano uyu, uyo wasarudzawo vamwe vatungamiri vebato rePDP vaBenson Ntini ndivo vasarudzwa kuve mutevedzeri waamai Mativenga, uye vaTrevor Jones vasarudzwa kuve mubati weHomwe. Chinzvimbo chemutevedzeri wemutungamiri webato chaive chakabatwa navasikumbuzo Ndiweni, avo vakasiya bato rePDP. VaNtini vati vafara zvikuru kusarudzwa kuve mutevedzeri wemutungamiri webato, vachitiwo uyu mutoro mukuru wavachashandisa nepose pavanogona kuti vabatsire kuburitsa nyika mumatambudziko ayakatarisana nawo pari zvino.
Zvatingavimbise ndezvekuti vana veZimbabwe takabatsana pamwe chete, including other coalitions nemamwe maparties, diye tikaona muono wokunzi vana veZimbabwe vari kuda kuti vabude mumadhaka avari. Toshanda takashinga kuti tibude tese kumadhaka atiri. Tikaita muono iwoyo, kana macoalitions haanetse kushanda, asi tikashanda tine selfishness kuti kuzvida kuti ndichawana chiinini, chigaro chipi, then hakuna kwatiri kuenda.
Vatsigiri vebato rePDP vange vari pamusangano uyu vati vafara zvikuru nekuti bato ravo rakwanisa kuita chirongwa charo murunyararo. Mumwe wevatsigiri ava, Muzvare Otilius Landa, vati vane chivimbo chekuti bato ravo riri mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition richakunda musarudzo.
Bato rePDP ndinoriona sebato rine peace, rinopractisa chinonzi democracy. Mugeneral election iri kutevera, ndiri kuona nge tiri mucoalition takabatana nemamwe mabato atinawo muPRC, nepresidential candidate yedu yePRC amai Joyce Teurairo paMujuru, ane experience ne background yeliberation inova ndo yakasunungura Zimbabwe ineyi, tikuona tichikunda musarudzo ineyi.
Bato rePDP inotungamirwa naamai Mativenga rakazvipatsanura kubva kuPDP inotungamirwa navatendai Biti. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.